Vana musika mutanda ava vanonzi vanoshandisa mashiripiti kuona nekubvisa zvinhu zvinonzi zvinoshandiswa nevaroyi pamwe nevanoshandisa mishonga yechivanhu kukuvadza vamwe. Asi mukugumisira vagari ndivo vanosara nematope mumaoko sezvo vanosika mutanda ava vachena nepfuma yavo kazhinji kacho vachisiya vanhu vasawirirane. Vamwe vagari vakarumwa nechekuchera vagari vekwabhandawe netsaironi kumhondorongezi mudunhu remasenarendi wes. Vagari ava vanonzi vakashevedza mumwedzi kamutanda mushure mekunge vari kusangana nezvinhu zvisinganzwisisike zvakaita semhuka nenyoka uye urwere pamwe nekufirwa zvisina tsarukano. Vachimanda vanoti vakazopesana nakamutanda uyu mushure mekunge ave kubhadharisa vanhu mombe achiti ave kuchenesa misha yevanhu uye ainge otyora chibvumirano ave kusiya kutarisa dzimwe dzimba. Chikamutanda uyu anonzi akabva kuchiweshe akazonomhanyarirwa kumapurisa ndokuzobuda munzvimbo iyi oenda kutaironi mumhondoro makare. Ave kutaironi anonzi akatanga kumanikidza vanhu kuvachenesera misha yavo achiti abva nekwamambo ngezi asi dzimwe mhuri dzinonzi dzakaramba. Mumwe akatorerwa chigayo chake mushure mekunge anzi acheneserwa musha wake akanomhanyara kumapurisa ndivasimoni Simudzamoyo. Vasimudzamoyo vanoti vanhu vakawanda havana kunomhanyara nekuti zvinoda mari yekufambisa kuenda kumapurisa aya ari kuchegutu pamwe nekuzoenda kumatare kana nyaya yacho yave kutongwa. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro Ngezi vapita pasipamire uko kwakadanwa tikamutanda uyu vanoti havabvumire vanhu vakadai kushandira munzvimbo yavo sezvo vachisiya vanhu vasawirirane uye mhuri dzapesana.
Inini pachangu handitodi vanhu vakade gozi vanoenganisa vanhu ndochechekutanga havana chavanenge vachiita inhema dzoga dzezi.
Mambo Ngezi vanoti pavakabvunzwa nemapurisa nezvatsika mutanda uyu vakakurudzira mapurisa kuti vamusunge asi mapurisa haana matsano aakatora ekuti amusunge. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu remasonaland west inspector Ian Kowera vati havasi kuziva nezvenyaya iyi kunyange hazvo vanga vachiti nyaya iyi yakatekeshera mumhondoro. Vanatika mutanda vari kunetsawo kunzvimbo dzakawanda dzinosanganisira matunhu ematebereland, masonaland central, masonaland east, manikaland nemasvingo. Mambo Ngezi vekumanikaland vanoti vakasungisa mumwe tsikamutanda akanga atorera vanhu vavo mombe dzavo. Mambo Zimunya vanoti zviri kuitwa nanatsikamutanda izvi hazvisi zvekurapa asi zvebhizimisi vachishandisa masaramusi. Izvi zvinotsigirwa namambo Katiza Gombo vekwazvimba kumatonarendi wes vaGibson Jenani vachiti madzimambo anoshanda nen'anga nemasvikiro emunzvimbo kwete vanasika mutanda vemashiripiti.
Madzimambo vanoshanda nevanonzi dzinonzi n'anga kana kuti masvikiro kana kuti pachirungu matraditional healers vanhu vatinoshanda navo chikonzero. Isu tinobhiriva mudzimu hatibhirivhe masaramusi.
Mambo Katiza Gombo vanoti dambudziko ravari kuita nderekuti vamwe vagari ndivo vanonokoka vanatsika mutanda vachivaunza munzvimbo madzimambo kana masabhuku asingazive.
Ukatarisa masvikiro anoita itsika mutanda anenge atohaiwa nemumwe mwana muri munzvimbo imomo asingarespekti sabhuku asingarespekti kana mambo.
Mutevedzeri wemutauriri wemadzimambo emunyika vaFortune Charumbira vedunhu remasvingo vanoti vanatsika mutanda havarapi sezvo kusina n'anga inofambira murwere. Nengo ye bodi resangano rana chiremba lechivanhu rezvinyata vaPrince Mutandi kana kuti Sekuru Sibanda vanoti vakasika Mutanda vave nechitsotsi zvekuti havachashandidzane navo zvakanaka. Vamutandi vanoti vakasika Mutanda vakare vaifambira mhuri imwe chete uye vasingade pfuma dzevanhu. Mumwe anoti anochenesa misha yevanhu ada kuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Mazumba Kupa vanoti vanototsvagwa nevanhu vane matambudziko uye vanhu ndivo vanovatenda nezvipo zvinosanganisira mari nezvipfuwo kana zvimwewo zvinokosha. Akunyange hazvo ruzhinji rwuri kunyunyuta kune vamwe vakaita semumwe mugaro wekumhondoro vaSuwati Mukarakate vanoti vanofarira basa ravakasika Mutanda vachiti vakabvisa nyoka nemazizi zvinonzi zvinoshandiswa nevaroyi mudzimba dzevamwe vagari izvo vanoti zvakambounza kugadzikana mubhuku ravo. Madzibaba Benson vanoprofita kukereke yemweya yekwaJohani Masowe vanoti zvemasvipiti zvinoitwa nanatsika Mutanda kana zvemasvikiro ndezvemweya yetsvina zvinowana simba kubva kumakombe erima. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti zviri kuita anatsika Mutanda zvinobvumirwa here pamutemo, sezvo mutauriri wemapurisa munyika yose Assistant Commissioner Ponyati vanga vasabatike panharembozha yavo kunyange vanga vambovimbisa kutitumira mhinduro padande mutande ravo reWhatsApp. Pasi pemutemo weWitchcraft Suppression Act imhosva kuita zveuroyi, kupuma munhu uroyi, kutsvaka uroyi kana kuita zvimwe zvinoita kuti munhu adome muroyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.